Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Muzanu PF mamuka chitsvuku chisati chamboonekwa kubva nyika yawana kuchitonga kuzere.
Sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza paCongress yeMDCT dzoenderera mberi, vamwe vachinyunyuta nemaitirwo adzo.
Magweta ari kumirira vari kuputsirwa dzimba kuEpworth nechitungwiza okwirira hurumende dare repamusoro.
Mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusawirirana muzanu PF pamberi peCongress yebato iri ichaitwa munazvita kuri kuramba kuchienderera mberi, vakuru vakuru mubato iri vachikandirana makobvu nematete. Zvizere kubva kuna Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Mushure mekunge gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vati pakupera kwesvondo sachigaro wezanu PF mudunhu reMashonaland West vatemba Mliswa vanga vachishanda nesangano revasori rekuAmerica reCentral Intelligence Agency kana kuti CIA. VaMliswa nhasi varamba mashoko aya vachiti havana chavanoziva nezveCIA. VaMliswa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti chavanoziva chete ndechekuti vakambotaura nemunyori anoona nezvematongerwo enyika pamuzinda weAmerica muZimbabwe, vaEric Little, vachizeya nyaya dzine chekuita nekusimudzirwa kwenzvimbo yeHurungwe West yavanomirira muparamende.
Aiwa, izvo hazviitike izvi kunzi ndapiwa mari nemaAmericans kuti ndidevelope nzvimbo. Kowani mari yekudevelopa nzvimbo idzi yakabvumirwa nehurumende inoi, dei ndakapiwa mari yacho. Ndaitambira ndichiendesa kune kodzero yacho yekubetsera vanhu nenyaya yeutano CD4 count, nekuti basa rangu saMP ndiri kuita izvozvo. Asiwo futi ndoda kukuzivisai kuti hapana mari yandakatambira. Kufamba nemunhu uchimuragidza nzvimbo yaunoshanda hazvive kuti watengesa. Ndomuka tagara musangano mukwengo yakati kuti tinoziva mabasa emaAmericans but hatingarambiwo futi kuti pane mari dzinotenderwa. Zvofanira kuenda kune zvirongwa zvinoita kuti vanhu vabetserekana. Enda ungati vanhu vari kufa, iyo hurumende yakatendera aid yacho kunge iripo. Saka aiwa, isu tinoramba tichimirira vanhu.
VaMliswa vatorawo mukana uyu kutaura nezvemakakatanwa ari mubato ravo. Vatiwo muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao, munhu ari kushandiswa negurukota rezvemvura nezvakatikomberedza vaSevia Kasukuwere kuti vabvise vaMugabe pachigaro paCongress yezanu PF ichaitwa munazvita. Asi vaMliswa vati havaone chakaipa pautungamiriri hwebato ravo chingakonzere kuti huchinjwe.
Kune vanhu vari kunyeperana vari kugara pasi vachidi vada zvigaro kubva kuna Mugabe, kubva kuna Vice President, kubva kuna National Chairman and nevanhu ivava vanenge vachirongawo maofisi vachirongawo nekunoda hushe. Kune vanhu vatagara vataziva vanovhiringidza huva power hungry. Ukaona Kasukuwere is power hungry, Jonathan Moyo is power hungry. Grupu yacho ine vanhu vane nzara. Hongu apa neapa anozoda kupinzira vamunangagwa kasi kungovashandisa chete kuti zita ravo riipe. Ndofunga ndovamwe mafaction anenge asangana pamwe chete kuti vange vane agenda imwe chete. Asi ndiyo utungamiri wakaita kuti zanu PF win. Ende handione zvakawanda zvichichinja tichienda kuCongress. Chero mukabvisa Mliswa pachipao pachairman, vanhu ndivo vanotauraka zvichaitika. Kutadini kumirira Congress yacho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaZhuwao pamashoko ataurwa navaMliswa. VaMliswa vatorawo mukana uyu kutsoropodza vaMoyo vachiti ndivo vanoshanda neCIA sezvo vakamboshandira sangano reFord Foundation vari kuKenya vachiti sangano iri rinoshanda neCIA. VaMliswa vatsvinyira vaMoyo navakasukuwere vachiti ingochani.
Izvo zvinozikanwa kuti Jonathan Moyo ingochani aishandira Ford Foundation inofandwa neCIA. Ende hapana munhu anoshandira Ford Foundation asiri ingochani. Vakawanda vacho mabosses ingochani, zvichingochani zvabatawo futi vakawanda. Chero vana kasukuro vacho mukavanawo vanobuda kunze kwenyika nevarume instead of aende kunoshopa kunoshopa nemudzimai wake kuAmerica aukuenda nemurume.
Vatavabvunza divi ravo panyaya iyi vakasukuwere vati vanga vari musangano uye vati havana nguva yokutambisa vachitaura zvinhu zvisina maturo. Hatina ukwanisa kubata va moyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri weZANU PF va Robert Mugabe pavakadzoka munyika vachibva kuNew York kwavanga vachipinda musangano weUnited Nations General Assembly vakati bato ravo richatora matano kune vari mubato ravo vari kukonzera kusawirirana mubato. VaMugabe vakati hukuru hwemunhu mubato ravo hunoonekwa nekushandira zvinhu zvinosimudzira upenyu hweveruzhinji kwete kuzvitutumadza. MuZANU PF mune kunetsana pakati pezvikwata zviviri zviri kurwira masimba mubato iri. Chimwe chikwata chinonzi chinotungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato amai Joyce Mujuru, chimwe chichitungamirwa nemunyori wezvemitemo mubato iri vaEmerson Mnangagwa. Asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.